This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 23, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tichagara pasi ise madokta, tichagara pasi nemamembers edu, vana mukoti vachagarawo pasi, then toita joint position yatichaburisa mazuva mashomari kuteera.
Vana chiremba navana mukoti vanoti vakasapihwa mari dzavo dzebhonasi mukupera kwemwedzi uno vachakanda zvakare mapadza pasi.
Taridza mombe idzodzo zvipane nzara, tauraya upfumi hwenyika, tauraya mararamiro enyika, nzara ichawedzera munyika, munhu zvoramba zvichiwedzera kuparara.
Vebato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti hurumende ngaigadzirise zvinhu munyaya dzechikafu chemombe kukundikana izvi yosiya hayo basa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti harisi kufara zvachose nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira ekuti nyaya yemabhonasi haina kunyanya kukosha. Sangano ravana chiremba iri rinoti rinogona kukanda mapadza pasi musi wa31 ndira kana pasina mari dzebhonasi dzapiwa vashandi vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande.
Parizvino hakuna vatovataura nesu, asi tichongoti posini yatakapa ndiyoyo. Tichagara pasi mazuva mashoma ari kuteera tozoona kuti tingafambisei kana pachinge pasina any engagement wo zvine musoro zvinenge zvataurwa kubva kune employer wedu.
Kana muchiti muchagara pasi ndiana chiremba nana mukota?
Tichagara pasi ise madokta, tichagara pasi nemamembers edu, vana mukoti vachagarawo pasi, then toita joint position yatichaburisa mazuva mashomari kuteera.
Ko, mashoko akataurwa kane gurukota rezvevashandi rehurumende ekuti hurumende pari zvino inenge isina mari?
Aya mashoko tingati haana maturo, tiexpecte zvinhu zvakadaro zvinobva kugurukota rehurumende. Zvinoratidza kuti munhu akataura mashoko yayo haasi fiti kuti ange achive gurukota rinomirira vashandi, kuti ungati hanzi vashandi havadi, ungati hanzi mabhonasi haisi right. President chaivo vakataura kuti mabhonasi kumacivil servants vemuZimbabwe yava entitlement, saka isi tinoramba tiri guided nezvakataurwa naPresident kuti vakataura chati pamabhonasi enu.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Muhurukuro yedu yatunoita nemugovera wega wega nevari kumaruwa, nhasi tiri kubhinga kuMatabeleland North, uko vamwe vagari vanoti vave kutengesa zvipfuyo zvavo nemari iri pasi pasi kuti vaone kurarama. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu mubhinga, tabata mumwe mugari wenzvimbo iyi vaRanger Dube.
Hakuno mvura haisi kunaya, vanhu vari kufa nenzara, vanhu vari kutochinjisa mombe nesu tisini bhajeti.
Chibage chavanenge vachida kutsvaga ichi?
Kune vamwe vemabhizinesimeni vaitengesa zvinhu zvavo nechibage.
Ko, kana uine mbudzi?
kana une mbudzi dzotorera kuti unowana 2 gallons and 10 kg equivalent to 2 gallons.
Ko icho chibage chakuita mari pabagidi?
Pari zvinhu vanga vachiti $9, vamwe vari kutengesa ne 8 pabagidi.
Asi chiri kuwanikwa here kana kuti unotofamba kuti uchiwane?
Pari zvinhu hakusina.
Saka munonochitenga kupi?
Ndinga kuvisulu.
Ko pane mamwewo masangano here anobatsira ari kumboyawo kunzvimbo yenyu?
Hakuna chinhu kuna.
Saka varungopa vakwegura chete nenherera?
Ya, pari zvinhu vasati vatanga kuvapa vapandi vematendere vane makore akawanda vari kuwana chibagiri netumari $30 after 3 months.
Ndiri kunzwa mwana ari kuchema chema, mune vana vangani?
Ndine mwana one.
Mumwe mugari wekubhinga varenja Dube vari parunare kubhinga kwakare. Zvichakadaro, mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanoti hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvekurima inofanira kutsvagira varimi chikafu chemombe kukundikana kuita izvi yosiya hayo basa. Tabata vaMafume tikavabvunza kuti kusanaya kwemvura kunganzi here ihurumende inenge yazvikonzeresa.
Kuti hurumende haisiri inobudisa zuva, haisiri inonyudza zuva, asi ndiyo inoita kuti tigare zvakanaka munyika. Ndo vane basa kana vachipinda pavoting, vanenge vachivhotera vachiti ivo tinogadzirisa nyika. Saka ndo basa ravo rokuchengetedza vanhu neupfumi hwenyika. Hurumende isingakwanisi kuita izvozvo inofanirwa kurizaina kana kubva.
Saka padambudziko remombe dziri kufa apa poitwa sei?
Padambudziko remombe ngapaitwe national stock feed program, mombe dzipuwe chikafu semafurirwo anoita vanhu padrought relief. Upfumi hwenyika ruzhinji ruri mumombe, vanhu havasi kushandisa mabhenji makore uno. Vanhu vazhinji vekumusha uko upfumi hwavo hwese vakaita mumombe. Tikarega mombe idzodzo dzichifa nenzara, tauraya upfumi hwenyika, tauraya mararamiro enyika. Nzara ichawedzera munyika, zvinhu zvoramba zvichiwedzera kufarara. Saka tinofanirwa kutobuda neprogram yekuti tinge tichibetsera mombe nemvura nechikafu.
Mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, man.
Na fadza my sister. Na fadza munhu wese ma sweeter. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer father. Makaterera Studio 7. Waya
waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Chipo Maposa avo vanobva ivo kwaChikato kuShurugwi. Amai Maposa vachange vachititaurira kuti vari kurarama sei munharaunda yavo panguva apo mvura iri kunzi iyo haisi kunaya uye zvinhu zvakaoma. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Maposa pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ini ndoitwa Chipo Maposa, tiri kuShurugwi, Chikato.
Kwakamira sei ikoko kuShurugwi? Muri kuzvikwanisa sei semadzimai kurarama zuva nezuva?
Ini ndingati kurarama kwandiri kuita ndine huku dzemazai, asi huku dzemazai idzodzo ndine machongwe, saka ndinodzichochonyesa ndichitengesa zvoukwana, uyezve ndine dzechibhoi dzandochengeta ndichidziitikana dzakangochochonyewa ndobva ndaita zvoukwana futi zvondotengesa. Ndomararamiro andoita kuno kuShurugwi.
Kwakamira sei panyaya yegoho? Tinonzwa vazhinji vari kuchema nzara kunharaunda dzakasiyana-siyana. Ikoko kuShurugwi kwakamira sei pari zvino?
Kusurugu kwakatooma nekuti mvura chai haisi kutonaya. Uyezve vanhu tinotoita zvekutotenga chikafu chatinorya kuti tirarame. Mari yachona kuti tiwane zvakatooma kuti uwane mari yachona. Votosaya kuti uitasei nemhuri. Mubvemo vanhu vanombovata nenzara.
Mhuri yenyu yakakura sei? Uyezve mungati munoda mari yakawanda sei mwedzi wega wega?
Ini mhuri yangu ndine vangu ndine vana vatatu. Kwozoitazve ndine vana vazukuru nherera dzakashatidzwa namai dzandogara nadzo. Ndine vaviri, saka vese ifaishi. Kwozoita baba, kwozoita ini, tese tiri 7. Ndikamwana ane bhinazi ndinorarama.
Asi muri kuiwana here?
Tirizonyatokwana haikwani nekuti huku dzandinochengeta dzinenge dzichida futi chikafu chekuti dziiri kuti dzigokandira. Saka zvinenge zvakatongooma, unongoti izvozvo ukabikawo makuseni wotongoziva kuti oswera makadaro mozodla manheru.
Vana nevazukuru vari kuenda kuzvikoro here? Uye pari zvino makakwanisa here kubhadhara mari dzekuti vaende kuchikoro?
Ndine musikana umwe akaenda kuchikoro akapedza ate fomu 6 akabuda ne 10 subject, but kuti achiwana basa racho manje basa hakuna. Akambonyora interview kuchipatara kune simu anyora kudai nobva apasa, but kuti uzoziva kuti chii chakazoitika ipapo handakuzoziva kuti chii chakaitika. Mwana akazotiwo oenda kunoti ndakalasa line nokunosvika vamwe vakamudzwa akati iwe hauchi siripo pane vakatobhadhara mari yekudhisa. Saka sara kuhasii siripo. Saka izvi zvakangogara pamba, haana chaari kukwanisa kuita.
Chiwiro yenyu ndeyeyi semadzimai ari munharaunda imomo kuti upenyu hwenyu huwanikowo huchipundutsika?
Chiwiro yedu ndeyekuti dai tatangowanawo maprojekti ekuti tiitevo tikwanise kuraramisa mhuri. Nekuti kana usina projekti yaunoita kuti uwane dhora chairo, zvinenge zvakatooma.
Pane zvimwe zvamunoita here semadzimai vemunharaunda imwe chete kubatsirana kuti kana mumwe achinge ashayawo chekudya munogona kupindira kana zvakadaro? Pane zviri kuitika here munharaunda yenyu?
Munharaunda medu kunongotea umwe neumwe azvionera mumba make ndizvozvo. Ukangoenda wotiti ndipo upfu chaihwo anenge kungokudza, nyange ana hwane kukudza kuti handina, iye anaho.
Sei zviri kudaro? Nekuti tinoona kuti muchinyakare chedu vanhu vaibatsirana. Sei zvaakudaro mazuwano?
Nekuti anoziva kuti kana ndikamupa munhu wachona kuti azokwanisa kuhudzosera hakwanisi. Saka iye anenge achitowana chipimo chake chaakatenga kuti ndikafika tenda chakati chichondisvisawo pakati.
Imi pane zvamungataura here kushingisawo mamwe madzimai ane matambudziko amakatarisana nawe iwaya?
Ini zvangu ndinongotaura kuti dai madzimai ari kushaya, dai vangokwanisawo kuzvishandira nemaoko avo, vakwanisawo kuita magadheni kunenge kune mvura. Zvino kwatiri kuno kumvura chaiye hakuna. Iyezvi patinochera mvura yekumwa totochegwa kuti ukachera mugomo miri pazuva zvakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Chipo Maposa vekwaChikato kuChirugwi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanakai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye Vhiki Rega Rega ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuudzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro namukoma pepuka izvemhare vanonyanyozivikanwa nere madonurirwa rekuti baba Tencent, murume ari kurova nyambo ari paJubek Up kana kuti paJoni. Baba Tencent vanonyanyozivikanwa nekanyambo kavo kuripwa kugara ako kakaita mbiri zvikuru pamadandemutande nepadzinare mbozha. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma zvemhare baba vaTencent.
Ndatenda hangu, ndatenda zvisingabviri.
Ndiani anonzi baba vaTencent kuripwa kugara?
Baba vaTencent kuripwa kugara izita rechokwadi rekuti baba vaTencent. Ndiri baba vaTencent, mwanangu anonzi Tencent. Asi ndinonzi Pepuka izvemhari, ndozita rekuzvagwa naro.
Vazhinji vanokucherechedzai kana kukuyeukai nenyaya yenyu yekuripwa kugara. Chii chakaita kuti mufunge nezvekamutambo ikakana nyambo iyo?
Ndinoziva uchipinda muSouth Africa chokutanga kunzi wabhabhatidzwa basa rinotanga naro kuva garden boy. Then from being a garden boy, murungu wangu ndobva aona potential in me kuti pamaselection yavanhu vake, ndobva ndisa pane imwe hotera yandakasevenza inonzi Centurion Forever Resort iri muPretoria. ndoo banda gara ipapo inini semunhu angabva kumbandi sina hope yekuti ndichandosenza basa rakanaka chikoro chiripo zvose zviri pasi hope ndandiva hopeless nekuti handina pandakambosenza kana muzimbabwe macho saka ndaingozati kungofambawo chingoita magame hoo akapa wakatengesa tengesa icho kaita icho saka kuzenge ndakusevenza under that hotel ndakaona simuri wise ndaangotora kafoni 6140 ainokia ndobva ndaita kaclipi kamwe ndichifanirwa kusendera tsano wandaiti aone zvandinoita pabasa bhozi airamba pandamudzandorekwa kugara so ndakamupa then ndobva ndafogeta semunhu anongosati semunhu wenyambo ndaitomusendera dziri nyambo ndokuzopararira chakadaro iye paakazonge ndakapawo ndobva akangama ini ndobva ndaita 4 years ndisingazvizivi kuzozviona 2013 kuti kavhidhiyo kaikaita virus paindaneti
kouyawo kamwe kaari kupisa mazuva ano kamakaita kekutenda muimbi Wingy D pamusoro pekambo kake disapie urongwa hwenyu naWingy D wanga wakamira sei
ai Wingy D kana iye initori surprise kwaari Wingy D ndandakamuzva kubva kudhari nokumafonifoni saka pandakazonzwa disapie ka zvakabva zvalinga nedvd ndakabudisa iko zvinizvi ndikaona kuti what is needed nemunhu kuti arare panyika kuti asakomplaina kana kuti usava neenemy semukadzi wako uinai mumba kuti asava enemy kumupa chokudya then maproblems anibva apera anobva agara panzvimbo one saka ndakamubika kuti Wingy D wakapenga because ndechokwadi maproblems disapie kana uchinge uchidya uchiguta zvokuti hatinange takataurira chokuti kudini kuti iye Wingy D indori shoko kwaariwo kutonzwa kuti kadisapie kanetu but neniwo ndakatofara nekuti ndakaona kuti zvekwadi kupakudya nokunwa chete munhu achikola zvaanoda paright time maproblems ese disapie
koiwo mai panotambira sei nyambo dzenyu idzi nekuwadzana kwamunee muchizoita nevanhu
in the beginning zvaita sekuti it was a shock fest aitoziyamba achitoita kusoda nazvo but pane one day pandaifamba naye muchauli sefamily indaizvizvanhu zvandada kuita kuti aone zviitira kuti ican control myself from the public ndobva ndafamba naye mutown pretoria ka mutim capital city of south zimbabwe inova pretoria yacho saka pakazotanga kuita mafriends pabatenzeni mafotozi panopinda vakasiyana vakomana vasikana madhara chembere vese akatozoshayiwa time neni akaona vabasmiling faces kuvanhu vanga vakatasana neni pakatita mari yanga yatasii because ndationa madhishi athen nawo munhu anopawo sando dzako achindipawo kana 100 rand kana 50 rand ipapo tekatendeka mari ka100 rand kokufamba akazoona tauti ukatea 600 akaoti thes life shes two supporters kana chimudano ndowachiando ainira kumeka shure kwandiri kuinda ndinosangana na vanhu zvakanaka so it's a family of comedians even vana vangu
zvamungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane inonguva
ndinokutenda chaizvo ende pamazimbabweni ese ndinokutenda zvisingambobviri ende makandisumudza kubva mumufudze mandanga ndiri I never knew kuti that funny video yaizoita worldwide as it is mazimbabwe yaiza kuaccepta ndinofonerwa navanhu vakawanda from Saudi Arabia, Australia, USA, UK vachisumudzira basa rangu chandamweta choga choga chiri kuendeka ndinokutenda mazimbabwe nekundiona makandiita zvose zvamuda ndiite ndinoita kuti tose tive nokuseka nokusununguka pamwe chete
ndichimbovaroveraika kamwe chete panyambo dzenyu kokuti vateereri vasari vachityoka mbabvu nako
aiwa kuvateerereka ndo pandotaura kuti aiwa ka ndokatamara vanhu vachitaura kuti pemiti ndaindotaura kuti aiwa pemiti is nothing kana mwari akuisa panyika god is your pemiti indakabva munyika kwavanti border jumping ndikapinda muno musouth africa ndobva ndapinda ndapinda ndabude ndasete kuti umwe munhu akuya nebhesera kuti pai opemit why do I need permit for I've long permitted myself tumirai pemiti kunova kuzimbabwe vasinorina idea yekuuya kusouth africa kana kuti uk ini nditori bho saka ndiri kuti abayiwa ngaabude
aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai baba vatenson mukoma zvemhare nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu upenyu hwedu ndokudzoserai mumaoko ablessing zulu ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vana chiremba navana mukoti vanoti vakasapiwa mari dzavo dzemabhonasi vari kuzokanda mapadza pasi zvakare mukupera kwemwedzi uno vebato rinopikisa repeople's democratic party vanoti hurumende kuburikidza nebazi rezvekurima inofanira kugadzirisa zvinhu munyaya dzechikafu chemombe kukundikana izvi yosiya hayo basa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina gibs dube munhau dzechirungu